ngo fakenda ne urongwa hwe sangano rakaita sei elections zvose ndavari kushambadza chaizvo nekukurudzira vanhu kuti vandoridza kubuda vachibvara vabetsera nekuti idhora rekufambisa chokwadi zvinonetsa kuwana saka ndikukurudzira zvakanyanyisa vanhu vekuHarare West constituency kuti avo vasati varidzisa kuvhota mhanya iyi nekuti musasaririra nekuti mukana uyu uchiripo wakavhurwa mukakwanisa kubatana mukuunganidza vanhu vanoita vatanhatu kusvikira pamwe vanomwe tinokwanisa kurovera runhare kuerc vane rubatsiro rwavanarwo rwekuunza tuma chokuvatsvo ndicho vane zvemuHarare handingatauro nezvedzimweni zvemune muHarare West vanoendesa kuremembreni muHarare pamwe chete nepasisu havo
ko vamwe vasina zvitupa kana mabirth certificate muzvare majome vari kukwanisa here kubatsirwa kuti vange vachienda kunonyoresawo kuvhota
vese vane matambudziko ekunge vasina mabirth certificate kana vasina zvitupa uripo mukana pari zvino kana chakabiwa zvitupa enda unomhamhara kumapurisa tihwe police report moendazi kwaregistrar general kuno kuHarare West ofisi yedu iri padhuze iri pamount pleasant vatoripo vari kupa vanhu zvitupa pachena vane chirongwa chatanga izvozvi chinosvika ndofunga isingakanganisi musi wa16 May saka tirikukurudzira vagari vemuHarare West kuti tapota ngatishandisei mukana uyu tiende tinotora zvitupa unoenda une birth certificate chako original nefotokopi yezvitupa kana wakarara asi kana une rimwe dambudziko rinopfuura ipapo ukaenda kumahofisi iwayo vanotsanangura zvinoita sei kuti uwane ini zvakare ndinowanzonyora mazichizvifeya kuprovincial office
vanhu vemunharaunda menyu muHarare West imomo vari kutambira sei urongwa ihwohwu
vachiri kubata vanhu vasvokei vari kufara chaizvo kuwana rubatsiro irworwuro rwokuendeswa kufambiswa nerudzoswa tiringotinesa chete kushambadza mashoko aya kuti vanhu vaziva tinotenda zvamaita mukomajonga kuti musemukana wekuti tikurudzire vanhu zvivadiwe kunyoresa kuvhota kuchakavhurwa